A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table, where we discuss about issues facing women this Thursday, September the 16th. I'm Marvelous Mhlanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Thandekile Mhlanga here in Washington, and today we'll be looking at some issues affecting women, including the COVID-19, with the Minister of Health saying so far since the outbreak of the COVID-19 last year, there has been more than 126,000 confirmed cases and more than 4,000 deaths, with a total of more than 2 million vaccinated against the COVID-19.
Yes, Thandekile, and the Minister of Health says it needs to vaccinate more than 10 million people for the country to reach herd immunity. So these are the issues that we'll be discussing on today's program. We'll also be looking at events that will be happening here in the diaspora in Washington, D.C., where some women have banded together and have put together an event which will bring together Zimbabweans, including women, this weekend on Saturday.
Yes, Mav, and from the Minister of Health, we see that the Deputy Minister of Health, Dr. John Mangwiro, continued with his visit to health facilities, which took him to Mutambara Mission Hospital. And according to the Minister of Health's Twitter, Henry Gear, he was impressed by management of the hospital's pharmacy, where the few drugs, only a few drugs, had expired. Mm-hmm. And this, as the government says, it is trying very hard to bring different doses of the vaccine to ensure that many people access them.
Yes, and we've also been seeing that Afghanistan has been on the news of late, especially looking at the situation of women and how they are being treated by the new government within Afghanistan, the Taliban. So we're going to be taking a look at what the situation is regarding women in those and education.
The Taliban said Sunday that women can continue their higher education in gender-segregated classrooms and so long as they wear a hijab. The first solution is that there must be places where boys can be separated from girls. Or the second solution, there should be specified times for boys and specified times for girls. The third solution is there must be a partition in class. Haqqani says the Taliban dubbed Islamic Emirate will not oppose education that follows Islamic law. Advocates for women have voiced skepticism.
But every day we're receiving reports of rollbacks on women's rights. Women are prohibited from leaving the house without a mahram. In some provinces, they're stopped from going to work. Women protection centers that provide essential services for women who flee violence have been attacked.
Davidian added that safe houses are at full capacity. Last week in Afghanistan, women joined anti-Taliban protests in Kabul. The Interior Ministry of the Taliban government recently issued an order to end all protests in the country unless demonstrators first receive permission, including for slogans and banners. Arash Arabasadi, VOA News.
That there was a report on what's happening to women and girls, especially those that want to go back to school in Afghanistan. But back to Zimbabwe, Zimbabwe has also opened up its schools, and we'll be looking at some of the issues that are facing female students in different schools during this COVID-19.
Yeah, okay. Okwenzakala kule Afghanistan sakhumbula phela ukuthi uhulumende walelo lizwe uhluthunelwe umbuso nama-Taliban kunyanga ezidluleyo labana phela abefuna ukuthi kulandelwe isiko lakudala abesifazana bengaphongube nje behamba bengagqokanga ukuvala umzimba wonke lokunye okunjalo kodwa bathi hhayi bazaqhubeka befunda ngoba besekusesatshela ukuthi abasoze bebavumele ukuthi befunde labo ma-Taliban manje kuthiwa hhayi bazafunda kodwa kuhlukanisiwe ukuthi abesifazana bahlezi la abesilisa behlezi la bengahlali ndawonye labesilisa njalo kuleminye njalo emigoqo okufanele ikhangelwe namhlanje-ke kulabo abasanda ukusixhuma-ke uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana kunapha kule live talk sixoxa ezinenge ezithinta abesifazana ngalesi sikhathi ikakhulu sibona ukuthi ngomkhuhlane we COVID-19 okhona wona esingathi affecta ngesingisi phose zonke inhlelo eziqhutshwayo nabesifazana kumbe abesilisa ngakho ke siyanazikuthi abesifazana yibo ke abasendaweni eziningi kathe sihlwele ezimbabwe abazama ukusiphilisa ngokuthenga lokuthengisa impahla abazama ukudinga lokhu lalokhuyana ukuze befideke imuli zabo kodwa ngenxa yalokhu zokwenzeka ngomkhuhlane we-COVID-19 uzafica ukuthi abanye bayehluleka-ke ukukwenza lokho ngoba impilo ayisafani lokhu kwenzakala kuhulumende esithi yena baningi-ke asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona-ke kuthiwa yi-vaccine sebesedlula-ke izigidi ezimbili o 2 million siya phezulu khonale njalo kukanti kodwa amanani abantu abahlaselwa yileli gciwane lababulawa yilokhe lisehla yikho kuthike ngohulumende-ke ngesikhathi ezama ukuthi alethe eminye njalo imithi evela phandle kwelizwe sibone ilizwe lobesamukela eminye ukwenzela ukuthi abantu-ke bemukeleke lomjovo wenqabela i-COVID-19 yikho-ke esiyabe sikucubungula namhlanje nenhlelo eziphathelane labesifazane silonkosazana Victress Mathuthu laphaya esizabalayo kuhlelo esichasisela ngakwenzakala khonale South Africa siyabona ukuthi lakho imigoqo ye-COVID-19 layo iyehlisiwe yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela namuhla-ke marvelous sisalindeleke abanye abahlonitshwa bethu
aiwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chewomen's round table nhasi tichange tichitarisa isuu zvakasiyana-siyana tichitarisa kuti chii chiri kuitika panyaya yedenda rechirwere checovid-19 tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika munyaya dzemadzimai tinotarisa kuti pari zvino bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pane vanhu munyika vanodaudzira ivo 126,000 nekudaudzira vakatwa nedenda iri recovid-19 kubva muna mach gore rapfuura uyezve vamwe vanodaudzira 100,000 vawanikwa vachitwasa nedenda iri vakarikunda vamwe vakawanikwa vachirasirwa noupenyu vanodaudzira kuma 4,500 zvichikwira kutarisa kuti pari zvino pane vanhu vanodaudzira 2.8 million vawanikwa iri vachibayiwa nhomba yecovid-19 pari zvino saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo tichitarisawo zvakare zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana nyanya panyaya yedenda irori recovid-19
regai timbonzwa kubva kuna amai Cassandra Sibanda Guni vari kuronga ivo mutambo uchange uri muno muwashington nemumaryland nemusi wemugovera wekubatanidza zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington
inini ndinoitwa mai goni Cassandra Sibanda Goni musi wemugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba avo vachangouya muno mudunhu rewashington dc
chirongwa ichi chiri kupindwa nani nani ndiani vari kukokwa kuchirongwa ichi
tinokoka mazimbabweans ese vari mudunhu redmv isu sevedunhu redmv takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana vezimbabwe vanogara mudc washington virginia nemaryland
veruzhinji vari munzvimbo izi vari kutambira sei chirongwa chenichi
veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka ukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembasi saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo
saka vari kuuya vangatarisira chii chii chinenge chiriko pachiitiko ichi
vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yezimbabwe vaziye vashandi vekuembasi uyezve tichange tiine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana-siyana dzekuzimbabwe tichidya tiri pamwe chete chikafu embasi yedu pamwe chete nenyaradzo vakatipa donation yekuti titenge chikafu saka haiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko
tiri panyaya iyoyi yechikafu zvii zvamuri kutarisa kuti zvichabikwa hazvinofarirwawo nezvizvarwa zvezimbabwe
pazvizvarwa zvezimbabwe pakangoita nyama yemombe pakaita huku aiwa, zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara. Saka ndozvichange zviriko.
Vanenge vari kuda kuuya kuchiitiko ichi vanova kuwana chinenge chiriko.
Chiitiko ichi chiri kunonzi kuValley Mill Park. Iri muna Randolph Road, Colesville. Saka 1620 East Randolph Road, Colesville, Maryland. Tichange tichitangana nenguva dza 1 Muscat tozopedza panodoka zuva.
Tichitarisa kuti panguva ino inguva yeCovid-19 muchaita sei kuti vanhu vawanike vakachengetedzeka utano hwavo.
Saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuZimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko. Tirege kukwasana nemaoko uyezve zvekuti timbundirane tirege zvekumbundirana uyezve kupfeka mamask nekuita social distance. Saka tiri mupark muground rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mai Guni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. We're hearing there from Sasandra Kubanda Guni, who at the moment is organizing an event that's going to be held on Saturday, where she was explaining there that they are going to be welcoming the new ambassador to Washington, D.C., Mr. Chifamba, by having a community get together here in Maryland.
We spoke to Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She was explaining the inattentions that is passes out between every stop and after a silent simile to a kilometer passes and a local control and not runners. Abis Fazana, Abatuna, the Pogogili, which he was saving the students and which he changed, a lot of things in Bashasa, which he changed, say, in Bashasa. Local gay West Levels as passes like a yena, which he will come by Jani Lapa. Unkosazana ke Mukasa sizukuthi katibona baqhuba njani umsebenzi kwenye ke ingxoxo siqhubelayo sazama ukuyidinga lapho kwenzela ukuthi sibone ukuthi sixoxela ingathi naso ke ingxoxo la. So the decision to have a Association, Mav, she was explaining difficulties faced by female vendors now because they have to, especially those who do cross-border, they have to ask someone to go and buy for them. And in the meantime, in between, they lose profit because they also, the runners, who, they call them runners, they also want a part of their money. And some were complaining about sexual harassment when they are looking for vending bays within the local authority. So the organization is saying, this follows a meeting they had last week. The organization is saying it is going to investigate those cases. But otherwise, Mukasa says the business is ongoing, although the profits are not the same as before, you know, the COVID-19 outbreak. They just get minimal to go by and feed their children.
Imauko, Vaktor, Ivo, Vakutangan, and the Dumps for the Kitchen Shows, running the Vatenda, as in the Dimbua, she's the one of profits in the Mariachi to Prova, and in my run, Nivamo running the Vakuva, Katia Pakata, the Sora, Kerbutuan, my Vakutan and the Dumps for the good new one, after running the Vakita Patarabu.
Regating bones, Wakuvakuna, my ever nice Munando, Vanova Ivo, Vanushanda. Nemadzimai pasi pesangano ReWomen's Coalition of Zimbabwe uyezve vachishanda nesangano ReFemale Students Network Trust pamusoro pemamiriro akaita zvinhu nyanya pamusoro penyaya iyo yedenda rechirwere cheCOVID-19 kumadzimai uyezve kuvanasikana vari muzvikoro.
Ndinotenda chekutanga regai nditaure nebato repamusoro sangano randinoshanda naro rinomirira madzimai ose muno muzimbabwe rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Mubatani zvo masangano emadzimai anobata zvakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe. Tinoya pamwe chete tichimirira kodzero dzevanasikana nemadzimai uyezve kuchengetedzwa kwemadzimai nekushingairira kuti tiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai tichitarisa nyaya idzo dzeleadership nyaya dzedecision making inenge tichimirirawo madzimai aendawo pachigaro nepamusoro pano miririrwa nyaya dzedu tigowani kwatiripo inenzwi redu.
Mungatiudzowo nezvebasa ramunoita here apo munoshanda nevanasikana vari muzvikoro, zvii zvamunenge muri kuvabatsira nazvo mubasa irori ramunoita?
Rimwe sangano randinoshanda naro sezvizhinji zvakanyanya kunova iko ndokwandinoshandira ndiko kunonzi Female Student Network Trust. Sangano iri rinomirira kodzero dzevasikana vechidiki vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Tine tichitarisa kodzero dzavo takanangana nezvekudzidza kuti pavari kudzidza apa zvikwanisiro zvekuti vadzidze zvakakwana kuti vapase zviri kushandika nazvo here. Hapana zvimhingaidzo zvavari kusangana nazvo mukudzidza imomo here kana zvichiwani gatova batsira seiko kuti vawane zvinova batsira zvakanangana nezvekutelega representation kana vachinge vashunyugudzwa vamunyikidzwa ziya vamhirizhongwa tinovabatanidza iye vane maguta vachikwanisa kuchiwana nyaya yavo uyezve vanenge vachida rubatsiro rwekurapwa inenge tichivaendesa kune zveutano saka mabasa aya ndinoronze kuti anodyidzana iro risipasa refemal students network ndo rinoita kuti izowasa chigaro wemens quality nokuzvapa
mungati inhuna dzipi dziri kunyanyotarisana nevanasikana vari muzvikoro nyanya panguva ino yecovid-19
nhuna dzakati wandei ende zvizhinji takatarisa nedenda irori rakauya tisingazvifungirire covid-19 tinoona sekuti munyika yezimbabwe mavhiki vapfuura wa vakaita mutongo wekuti tinenge tasunungurwa taakukwanisa hedu kuti tichienda kumabasa edu zvakaringana asi tiri kungoti vanoshanda kana kuti kune dzinoshandwa nzvimbo dziya vashandi vaite zvishoma iva kutanga nenyaya inosuisa zvizhinji nekuti mutemo wezimbabwe kana mwana achinge achidzidza achida kuita dzinirakerwa kana apedza second day ari kufanira kuenda kuattachment saka takatarisa izvi zvokuti hanzi 50% yevashandi yetabva hedu mu30% muya tiri kuona sekuti chidimutechamu yevatambi vanofanira kunge vari pano saka isisi mastudents edu aya nekatida kunotsvaga nzvimbo iyi dambudzikeri ratekesera chazvizhinji nenyaya yekuti makambani haasi kukwanisa kutora vana ava kuti vadzidzire basa nenyaya ikoko yekuti kwane vashandi vachoma vanofanira kunge vachii uyezve nenyaya yedenda irori varidzi vemakambani vanotosvikirawo kutoti zvimwe nguva rinoparaza tikatora vanavo saka zvakanganisa zvidzidzo zvavo nenyaya yekuti vamwe vacho vakutosungirwa kunzi vadisei kana ndiri kudisea inyaya yekuti vakutora zvidzidzo zvako kuzviendesa kumberi kune remangwana asi unenge uchibhadhara zvisi vabereki vari kuchema kuti ii nyaya iyi inosuisa nenyaya yekuti dai hurumende yedu yaongororwa kuti aiwa dambudziko rakazara munyika asi zvimwewo hatichirerusai kudzidza kwevana
mungati zvii zviri kutarisana nevanasikana apo vanenge vari kuda kuenda kunotsvaga mabasa aye emaattachments takatarisa avo vari kuzvikoro zvepamusoro pari zvino panguva ino yecovid-19
saka takatarisa vana vasikana ipapa patiri kutaura nezvenyaya iyo yeattachment tine nyaya dzatakatarisana nadzo dzinosuisa mazelasi vana vari kumhirizhongwa vanenge vaita rombo rakanaka vayo kuwana attachment havasiiwana pamahara vari kuti aiwa tanga vandida varoshungurudzwa nekuti vanhu ava vanhu vakuru vane mari dzavo saka nekunetsa kwairi kuita yabva yaita kuti paite mukaha nekuti vana vakungoti ini handingakwanisi kuzogura chikoro rega inongopinda nyange zvakaoma kudaro saka mhirizhonga iripo vana vari kurepa vana vari kuitwa sexual harassment tanga vandida pabasa yakaimbwa nafoma tavireya inyaya inosuisa ndida kutarisa hazve zvimwe zvekuti iko zvino vakaita nyaya yekuti vana ngavachingoya vachinyora nebvunzo dzavo ini ndiri kutarisa kudzidza kwekumayunivhesiti kuya kunoita zvichei ende kana uchiita digiri rako inofanira kunge une zvidimbu nezvidimbu nemaposta unofanira kunge uchiita vana havana kadimbudzirwa panzira maposta havana kukwanisa kunge vachimapedza asi vakunonyora bvunzo mubvunzo watinosara tiinawo sefemal student network ndiri kuti bvunzo rivari kunonyora vachibvunzwa zvakabvisa pata saka ndiri kuona sekuti zvateredza kudzidzi kana kuti inonzi quality education here yataiziva kuti zimbabwe yange yakaine chikamu chepamusoro chaizvo panyaya dzekudzidza saka ndaona sekuti vana vakungoita kudzakuta iri kungonzi aiva apedza digiri rake saka ndiri kuona sekuti izvozvo chakanganisa chimiro chenyika yedu nenyaya yekuti vana vari kuendayo vachimhanyiswa sekudaro havana chavachanokohwa kana ini ndakatarisa nemuono mukuru chaizvo kumberi kuti ndinoda national development ndinodawo kuti nyika yangu ibudirire nevana vana vakadzidza asi vana vacho havaziva vari kumhirishongwa ndo vana vari kushayiswa mukana ndinoona kuti denda rakauya haro zvakadaro asi pane dai zvimwe zvaaitowaka sekurerusa tichiziva kuti denda rakauya rabata munhu risirabata nyika yo
tombootarisa nyaya yekuti vana vari kunzi vadzidze vari padande mutande kana kuti online muri kuona zvichifamba zvakanaka here munyika pari zvino
tikatarisa nyaya dzekudzidza online mavela vana vamwe vachiri kudzidza online kudzai vadzidzai muri pamalaptop nechi vamwe vana vari kubva mumhuri dziya dzepasi dzatiri kuti hadzina kana inonzi formal source of income vachitengesa vana amai vanotengesa vanodii asi ndiona sekuti dambudziko recovid parakauya chero vari kutenga vacho hakuchina nenyaya yekuti hapana ari kuwana mari yacho saka vane kubva kumhuri dzakadaro dziri panguva iyo yakaoma Mwana kuti iwa atos magajita ipishanita yema phone ari kudiwa ya. Kende nduda kuti ndibva ndadzikanya ine kuti yabva yatosvika kana kusekondari. Vana vechikoro vari kudzidzira ine mafoni. Foni smartphone, ifoni inodhura. Mbereki chai ari kumusha uku dzakaoma. Ine chimwe chinhu changa ndichikurwadza mwoyo wangu. Ndanga ndichitarisa panguva ine COVID 19. Ndikaona zvekuti kokumaruwa kunokuvanga vachiita online kujobu. Asi kumaruwa ufunge yemavhelazi vana vanga vakangogara. Ndoda kutarisa izvi kuti ndine mwana akandivhakatira mwana wehama yangu akauya kuno kudhorobha. Ini ndine vana vangu vari kuita online. Asi mwana ayo anodzidza kumaruwa anga akangotarisa. Ndakarwadziwa ndakabva ndanyatsoona kuti pane zviri kuitika ndiona sekuti pane inonzi feni ani maona kuti kune vari marginalized vai vai. Hurumende iri kuitawo here zvitora yeko ndigozoona kuti online yatataurai iri kukwanisirwa nevana vake. Kana vasina zvikwanisiro avo. Zvifanisa sei. Tinotenda nemaradio lessons avakaisa panzi. Asi ndoda kutarisa kuti radio ndakatarisa kana kunana bhino kunzvimbo dzakanodaro. Kuya kuri pasi kumaruwa pakasarira kuya vanokwanisa here vabereki kuwana iyo radio drive yekuti mwana apinde paradio lessons achiteerera. Saka munoona kuti network ndo chimwe changa chinetsa nenyaya yekuti munhu wese aonline. Saka vana ava vanenge vachitarisirwa kunzi vaite research kana iri exam uri kunyora online. Network yaita congested unoona kuti hauna kupedza kunyora ende vato afectika nenyaya yekuti inonzi anxiety yekuti kana ndisina kupedza ndichamira sei zvinoreva kuti ndafoira kagumu yangu saka ndakaona sekuti vana vazhinji vari kunetsika nazvo uye zvemutengo
weumwe
vanga
I know you're really excited to tell us all that happening over there but I have my co-host here so I'm going to bring her up because she also has a gift that has been waiting and then I'll come back to you to explain in English. I'm not sure if this much if she's here because I saw her earlier on but I don't see her now. Sir?
Yes, marvelous. I'm actually calling in now. She's coming in through the phone. What a lapoge, Samuel Lubuti, a job, a Utino, lapoge, Sizagi, Ungo Sigan Sigi, Eva Nightman, and July 8th. Kubeka ke ngokunye ukuthathisa okunye ukuthatha abesifazana. Yebo ke siyawabukela ke uhlelo Nkosazana Beatrice Mathuthu. Ye, lapha sizama ukukhweza ivolume okwenzela ukuthi abalaleli bekuzwe njengoba kukhanya kusehlula ukuthi ungene ngevidiyo, umfanekiso kavidiyo. Ngithemba uzozwakala kuhle lapha sesikhuluma-ke emsakazweni. Yebo ke ungasitshela ukuthi kuhamba njani khonapho sizwe ukuthi kwele South Africa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyeke thisiwe. Kwenza imisebenzi ibe ngcono yini kwabesifazana labantu.
Ukuthi ukuthi izindawo eziningi ebeyibhade zingasebenzi kubabesezingaqala ukusebenza nalaba abasebenza kulezo ndawo beza buyela emsebenzini ikhathile ukuthi iio singasibangcono ma kuthiya emsebenzini yabantu njengoba sokungathumeki
ithizini. Ye, sesikhangela khona ngapho lina njengenhlanganiso yezini imbokodo. Inhlelo eliziqhubayo-ke ziqhubeka kuhle yini ngalesi sikhathi se-COVID-19 kumbe kuba le ngxaki sokuzama ngcono yini kathesi?
I-COVID-19 ngama-lockdown umoshe ukubakhona kwama-lockdown igciwane leli lebhubhane lo-coronavirus kuthi ihlasele kakhulu kuthi asikakhulu njengenhlangano. Sizakhumbula ukuthi inhlangano yezizimbokodo besiyohlelo lesile siyenza elokuthi sihambisa ama-sanitary pads ezikolo zemakhaya ekhaya lethu eZimbabwe. Kodwa kuphela kuqalethi ama-lockdown lawa ama-sanitary pads njengoba kuye isikhathi samantombazana khona kungabili kodwa thina ukuthi sithwala ama-sanitary pads wamantombazana kusanile okwamanje kuyesazama ukuthi njengenhlangano bona ukuthi ayi amalokdown lawa yisikhathi esithile njengakanjani ukuthi sithathe ama-sanitary pads siwasekubo
COVID-19 sokulula yini kathesa ukuthi lihambe njengenhlanganiso. Before we go to our guest, Evanice and Monando, can you maybe explain briefly in English what exactly happened to those sanitary pads which you tried to export or import to Zimbabwe from South Africa? Thank you very much. There was Victor's Matutuma on the problems they had distributing sanitary pads because they were not there physically. Over to you.
Thank you so much, Esther. What would you say in English are some of the challenges facing, especially female students?
Okay, female students in Zimbabwe, they are facing various challenges with regards to COVID-19 pandemic. I think when the lockdown, the level 2, level 3 lockdown were introduced, I think it also affected their learning styles and also the facilities that they require during their learning. I think something that also hinders their progress in academic achievement. I want to talk about attachment.
Yes.
Attachment is a requirement that is affected by the Ministry of Higher and Tertiary Education to ensure that everyone, every student, before she completes or he completes the degree, she or he is supposed to go for attachment for a year. This is a learning industrial practice where they learn the skills regarding the specific degree that they are doing. So with the COVID-19, I think the regulations were very clear to say every company should downsize its employees to 30-50%. But also at the same time, the company found it very difficult to continue taking students for attachment because of the returns that they say they were running a lot in terms of really overburdening themselves by taking students for attachment. So those who are supposed to go for attachment, I think they are also, being jeopardized or suspended because they are, some of them or most of them, they are most likely to defer their studies because that is the requirement before anyone proceeds to the final level of education. And the other thing, the cost of data. When the COVID-19 lockdown was introduced, students were advised or encouraged to do their lectures online. It was very difficult for most of the students because most of them were thrown deep into the remote areas where there was no connectivity and also the access to data in terms of its cost. It was really heavy burden to the parents who were surviving on vending, and hence the vending was also suspended at that period. And you talk about the issue of access to services such as SRHR services. When you talk about female students, I think something that was very, very prevalent. The cost of sanitary pads, I think, came also as a shocker when students could not afford this basic needs because of the high price that was paid in that time, in that regard.
Another
issue also that hello?
Yes, I wanted to ask because we have a guest here, Ms. Richard Matuchu, who are saying that they tried to help with sanitary wear in some area, but because they were not there, they found that the distribution was not done very properly. Does your organization also accept donations, and if there are people that want to work with you to help young women that want access to sanitary wear, how do they go about it?
Very much. So you know what, when we started the organization in the beginning, during the inception period, that was the driving agenda of providing a branded sanitary pad. And it worked very well. I'm really surprised that she faced some barriers. Our organization did very well in terms of a sanitary distribution. You know what we did? We rebranded that as sanitary pads, put some messages, peace messages, even right awareness messages on the sanitary pads. And even the university, I welcomed that kind of an initiative and advocacy. So we are more than willing to partner with any organization that will supply sanitary pads, mostly for students in tertiary institutions.
Okay, so, Randall, or those that want to assist you, where do they find you? Where can they get from you?
Okay, ndi nomu na kuwapa namba zangu zero nare pano the organization za wano kuna kutibata iyo is plus 263 kune wane nguwa rukunde 772-959-590 kana kuti plus 263-775-054-755 kune wano lakenda pa website yedu www.femostudentsnetwork.com. That's our website. And we are also on Facebook. They can also message in whatever communication they want to make to the organization.
Okay, thank you so much. I'm going to just hold you there because we'd like to also play a message from one of the female students that's actually under your organization and what she says she's facing currently. So I'll let you go for now, but I'll come back to you. Thank you. Nando vangavari kutaurawo ivo pamusoro pezvinoita sangano ravo asi pane mumwe musikana wechidiki ari pasi pesangano ravo awanikwa iye achitiudza kuti pane zvavanga vari kusangana nazvo munyaya yekuti vari kuzvikoro ikoko sevanasikana vechidiki regai timbonzwa kuti ari kuti chii musikana uyu wechidiki.
Ini ndinonzi Daphne Matiriki, ndinoda kutaura pamusoro pematambudziko atakasangana nawo sevana vechikoro maererano nenguva yatiri ino yeCOVID. Dambudziko guru richiva kufirwa nevabereki. Vamwe vakafirwa nemubereki mumwe chete, vamwe ndivo vakafirwa nevabereki vese, zvinova zvakakanganisa vana vazhinji, nekuti kune avo vane vadiki vane vanina nehanzvadzi zvakavapa kuti vapfeke mabhachi ekuva vabereki kuitira kuriritira ava vari kumashure. Zvaiitwa nababa, zvaiitwa namai, kana zvaiitwa nevabereki vese, semwana ndakange ndapfeka bhachi rekuti ndiriritire vana vamai vangu vasashayi.
Zvii zvimwe zvanga zvakatarisana nevanasikana vari muzvikoro panguva ino yeCOVID-19.
Semwana musikana ende tichitarisa mutemo wekuti mabasa vamwe vabereki vazhinji vakamiswa mabasa, kune avo zvichienderana futi nomutemo wakange waiswa kuti vashandi vanofanira kudzorwa pamabasa. Saka pakudzorwa pamabasa apa kuti ini ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu hakusi kwese kwandaiwana basa rekuti ndaienda ndoti ndiri kutoshanda kupinda muhofisi. Saka nekuda kwaizvozvo, nekuti ini ndiri kufanira kuchengeta vadiki vari kumashure kwangu, semwana musikana vamwe taimanikidzwa kusvika pakuita chihure kuti tikwanise kuwana mari, nekuti ndiyo yanga iri nzira iri nyore chaizvo kwazvo kuti ndikwanise kuwana mari nokukurumidza. Saka zvakatifosa zvakatimanichidza izvozvo kuti tiite chipambi kuti tikwanise kuchengeta vana vana yedu.
Zviiwo zvinoitwa zvamungati zviri kutarisana nevanakomana?
Kuvakwana kuri kuvakomana. Vakomana nekuda kwokushayikwa futi kwemabasa, nekuti COVID haina kungokanganisa vana isu vana chete, asi yakakanganisa kunyange nemamiriro enyika. Kushayikwa kwemabasa kwakaita kusana kuri kuvakomana vatange kushandisa zvinodhaka, chinova chinhu chisina kunaka, chekuti hachisi chinhu chinonzi chinopera kana zvikoro zvavhurwa, chinhu chekuti chero mwana zvikoro zvavhurwa anogona kuenderera mberi achingoshandisa zvinodhaka izvozvo.
Ko, panyaya yemaattachments evana vechikoro vanenge vari kuda kuti vaende kumaattachments yakamira sei? Zvii zvanga zviri kutarisana nyanya nevanasikana vanga vari kuedza kuti vaende kumaattachments aya?
Nevakange vachienda pamabasa maattachments vaive mugore rechitatu, mabasa akange asiri kuwanika nekukurumidza. Saka zvekuti nekuti tinofanira kuita gore uri kubasa wozodzokera kuchikoro, tikatarira ike zvino kune vakazowana mabasa aya tiri kuita iri mwedzi, kuti ungoti ndainda hangu kuattachments nekuti mabasa acho akange achinetsa. Zvinova izvo kuti wakamirira kuvhurope ipapo kuwanikwa kwebasa iroro uri kuchikoro unenge usina zvimwe zvinhu zvekuita. Kana ari tichitaurira futi maererano nekudzidza, kudzidza kuzhinji nekuda kwokuti panga paine kuvharwa kwenyika, kudzidza kuzhinji kwaitwa pamafoni ende sekuziva kwedu havasi vese vabereki vane mari vane zvikwanisiro zvekuti mwana akwanise kunge aine foni inoindawo ipo pamawhatsapp kuti ataure nevamwe. Saka nekuda kwaizvozvo vana vazhinji vakarasikirwa nedzidzo nekuda kwokuti havana zvikwanisiro zvacho zvaivaitawo kuti zviri kuitawo vamwe naivo vange vari pakati pevamwe ipapo vachienderera mberi nekudzidza kwavo. Saka COVID yakatikanganisa zvikuru sevana ende yakakanganisa kunyange nemafungiro edu chaiwa chaiwo kune kunedzekana chakava nekunedzekana mupfungwa. Kune avo vaive nevekutapurira mitoro vaikwanisa kutaura kuudza vamwe vachipasirwa kutakura mitoro yavo, asi kune vamwe vakange vasina. Vazhinji pamwe vaitosvika pakufunga zvekuzviuraya kuri kunedzekana nekubhumira kuti otii nokuda kwenguva yenguva yaakange apinda nekuda kwezvinhu zvaakange aia.
So we're hearing there from a young student, Daphne Mabete, that she just sent a voice note talking about what she's facing as a young student. She's saying that, you know, some of the young students have actually gone into prostitution, while the young men in the community have now resorted to drugs. And she said some of the young students are also taking their own life as a toll of COVID-19 and not being able to get attachment or things like that.
Yebo ke siyabonga lapho besizwa umunye umhlonitshwa wethu laye echasisa ukuthi kuhamba njani khona ngale njengabasakhulayo besithi abafinyeleli ezinye ihlelo ngenxa ye-COVID-19. Sesibuya kuweke ngosazana ma-2-2 ziqhubeka njani ihlelo khona ngapho zabesifazane kwele-South Africa. Siyake sixoxa layo kulona lelo hlelo sithi abaningi nabasebenza emakhishini nakwezinye indawo njalo ukuvalwa kwelizwe leso kusenza ukuthi bengasasebenzi okweneleyo amahola eneleyo. Kathesi ungathini ngalolu dala? And previously, when we talked about the sanitary pads and your difficulties in getting them to Zimbabwe because of the lockdown, how easy is it to get the sanitary pads? Do you approach the donors or it's from Zimbabwean women who are part of your organization?
We approached
Yes, they were informed. I think this is not doing as well as they were doing before. So we understand things like that. And we as members of the organization, we donate like 3 packets of tests a member a month. That's what line was set up now. And we put some sponsors with more military therapists. I can't mention them now, but we want some people right now as to collect as members, not sit down and say, okay, these sponsors are going to give us maybe more go try something to bring the space so that we can have a chance of people to go into nature and also be ours. The test will never be done. They will never be done because, you know, you can give this month, but that's what she will still have to pay this month. So the menstruation is an ongoing thing. So there is no way that we have collected yet. That's not important. We still accept people out there to donate our testing within the water so we can go out there and keep those cells only.
Yes, uma kufaka njalo ngesindebele ukuthi kahle kahle liwathola ngaphi, lizithola ngaphi impahla lezi zokuthi abantombazana gcike ukuthi lizithumele ekhaya.
Njengesihlangano NPO, okusho ukuthi siyakwazi ukuhamba sicela ukuthi abantu
going back to the issue of the relaxed COVID regulations, Martha, are we going to our next guest?
Yes, we're going back because we've got only 3 minutes left. We are going back to my evaluation.
Yes, we'll stay on the line. Matutu will come back to you to say her last word in a few seconds.
Yeah, I'm just going to keep her up here, then she can say the last word.
Bazo ramwe yekupedzera ndeyekuti denda reCOVID-19 rakauya asi zvarakauya ndezvekuti isu sevanhu tiri kufanira kugara tatachengetedza ende ndakatarisa vadzidzi vechitana ava vari kufanira kuramba vachitariswa nguva dzose nenyaya yekuti zvinhinga idzo zviri kuramba zvichiitika kwavari uye zvekuti zvikwanise kupedzwa kana kuti kutariswa zvakazara tiri kuti nedzei nenyaya yemamiri yekunze kuti makoti wari kunonoka zvinhu zvacho zvavo zviri kungononoka zvose zviri kuitika zvinoita kuti zvibatsire vanavo.
Okay, maybe your last word in English, if people wanted to assist your organization or to find out about it, where do they find you?
Okay, they can get in touch. They can go through our website, www.femalestudentsnetwork.org, or they can get in touch with us at +263 775 054 755 or +263 772 959 590. We are based in Harare.
And what are some of your needs before we switch over to Mai Matutu?
I think the issue of sanitary pads is something that is a basic need that is required by any female student, you know, any young woman, any woman, rather, is something that is a priority and obligation. I think that will be our first port of call before we talk about any other thing. The financial support to enable to us to do the rapid response and also respond to issues of GBV, issues of rape to our female students. I think something that is really required, because the most times our female students end up not reporting these cases because they are, you know, disadvantaged in terms of the economic empowerment as compared to the perpetrators.
Thank you so much, sir.
Yebo ke sibonge umhlonishwa wethu unkosikazi Evanice Monanjo. Usinike lapho lokugcina ke inkosazana Victress Machuthu ukuthi abafuna ukulincedisa ke ngama sanitary kits lawo bengalithola ngaphi. Sibonika nje umzuzu owodwa, less than 1 minute.
Ngiyabonga. Inhlangano yezimbokozo iyaqhubeka ngokuthi isikole lama-sanitary kits siwadinga kulalo ngakubani. Into esiyidinga kakhulu okwamanje ukuthole imishina le yokwenza ama-sanitary kits lawa amantombazana mabawasebenzisa singabiso sibuyela siyaukhitha ama-sanitary kits. Kodwa khonokho kukhona noma ngabe lama-sanitary kits anomali siyabadinga. Inhlangano yezimbokozo ziyatholakala yethu 0027 73 654 0217. Marketing department yethu leyo ihlangano yezimbokozo ziyatholakala ukuthi I am a woman ngiyimbokozo kumbe kutwitter bim_spo. Siyakuthola konke lapho. Siyamukela bakithi amadonation noma yiniabantuabangamantombazanakabomama. Ngiyabonga.
Yes, thanks so much. Today, she says they're actually also looking for machines so that they can make reusable ones.
We'd like to take this opportunity to thank our guests who were here on the show with us. We had Mrs. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe, but tonight she was speaking wearing her other hat as the head of the Female Students Network Trust. And would also like to thank a young student who is a member of the Female Students Network Trust, Daphne Mavetseka, who came to share with us some of the issues that young students have been facing, especially female students as well as male students during this COVID-19 pandemic. She shared on how young students are now being forced at some time to go into prostitution, and the male students resorting, some of them, to using drugs. Due to the current prevailing economic environment, also exacerbated by the COVID-19 pandemic. Over to you, Star.
Yeah, lati ke lati sibonge unkosazana Debra Mukasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association kanye nonkosazana Victress Machuthu wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Sithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngohlelo olufanayo lapho esicubungula esiphathelane labesifazana olivalelisayo. Yimi uSikhandekile Mhlaba.
Thank you to all our guests and those that were listening to us on this program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei. Tinotenda vese vanga vari pano pachirongwa chedu cheWomen's Round Table apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Have a very good night.